Neraka na kamuri ya Zimbabwe. Ino is Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omusi. Le yi Studio 7. Ewe tulela indaba ezimkoto nge Zimbabwe.
Sisagaza sise Washington DC.
Kana kavatereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. National Executive Council yeMGCT inotungamirwa navaDouglas Monzora inodzinga vadzivai mhetu avakamirira bato iri musarudzo dzemiriri weAirport dzichangobva kuitwa. Asi vamhetu vanoti kunyanga hazvo vasati vapiwa tsamba yekudzingwa kwavo mubato iri vanga vatobuda vega mushure mekuona kuti harisi kufambiswa zvakanaka. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld Autism Day. Vabereki vane vana vanoita matambudziko pakutamba nevamwe kana kuita zvinhu zvinotarisirwa pazera ravo vachigunun'una kuti hurumende haina zvikoro zvekuti vana vavo vadzidze. Chikwata chichiken yene chinowedzera mukana wacho wekuti chirambe chiri pamusoro petafura yePremier Soccer League. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti yepamusoro yebato reMGCT inotungamirwa naDouglas Monzora yeNational Executive Council nezuro yakabuda nechisungo chekudzinga vadzivai mhepo avakamirira bato iri musarudzo dzemiriri weAirport dzichangobva kuitwa dzemabye election uye variwo sachigaro vedunhu reHarare. Vamhetu vari kupomerwa mhosva yekuzvidza bato iri mushure mekuburitsa mashoko ekuti vakakundwa musarudzo idzi nekuti vakanga vakapfeka bhachi reMGCT. Vamhetu vakakundwa naamai Zalera Makari veZANU PF. Tabata mutauriri weMGCT yavaMonzora vaWitness Dube kuti tinzwe zvizhinji.
Nezuro msangano wedu MTCT waita msangano miiri we National Executive newe National Council vanhu vauya kuti vape maonero avo mune zvakabuda musarudzo dzeby-elections dzemusi wa 26 March. Chikurukuru chandingataure ndechekuti kwaitwa zvisungo zvakawandisa asi dzimwe dzacho ndedzemupati dzatisingagone kutaura kune veruzhinji. Pati dzatakagona kutaura ndedzekuti bato redu raita chisungo chekuti tishande pamwe chete sevana veMTC tisaparadzwe nekuti kwakabuda mashoko akawanda sarudzo dzabuda anga achida kuti atiparadze sebato. Saka bato ratora chisungo chekuti ticharamba tichishanda takabatana tiri pamwe chete.
Maiti National Council ichabudawo nechisungo kana matano anga torerwa vadzivai mhetu ndezvipi zvakazosungwa nemusangano uyu?
National Council resolved kuti vadzingwe musangano zvichitevera zvavakaita vanga vasuspendiwa ne standing committee. Asi patakazoita musangano we National Council vakabva vaunza bhazi revanhu vakauya kuzonyomba vanga vari musangano vachitukirira vachiita zvinonyadzisa tiri pamusangano ipapo. Saka musangano wakabva waresolva ipapo kuti ngavabve vadzingwa mumusangano. Saka hatisisi navo musangano weMTC.
Ko panyaya yekusaitawo zvakanaka kwebato musarudzo matanho apa akasungwawo nemisangano iyi?
Musangano wasunga kuti tinge tichitora matanho ekuti tiite restructure our party from the grassroots. Zvakanyanyoti affecta paelection inoyi ndechekuti vakabuda matiri veCCC vakatora mastructures munzvimbo dzanga dziine marecalls. Saka patakazoda kukampena isusu mastructures edu anga asina kumira mushi nevakasara vacho vaiti vhiringa vachiita sekuti vari kushanda nesu vasiri kushanda nesu. Saka takazoti totangawo patswa futi kuti tigadzirise mastructures edu nekuti vanhu musangano vanouda asi vanga vasingazivi kuti vangautsigire sei kusina mastructures kudzimbo idzoto dzaka contest.
Avanga vari mutauriri we MDCT inotungamirwa na Douglas Ngonzo rava Witness Duve vari parunare ne Studio 7. Sezvo tichitema tisina kwatakarerekera tabatawo vamhetu avanoti kunyanga hazvo vasati vapiwa tsamba yekudzingwa kwavo mubato iri vanga vatobuda voga mushure mekuona kuti harisi kufambiswa zvakanaka.
So it then happened yesterday when I went to attend a national council meeting and not being as a provincial chairman we Harare province. Ndakanga ndanzwa makuwa 3 days ago ekuti I've been suspended but tsamba ndina kuiona saka since then ndina kuona tsamba ndakatrega NGN to my surprise ndakawana ndakavharirwa door kuti ndisapinda and mamune ma youth anga mobilizewa to attack me ma structures ese muHarare anga mobilizewa again to attack me then pane mabaunza anomira pamabhawa anga aunzwa kuti ahaiwa kuti azondirova then riot police again yakadeedzwa kuti izobatsira pakundi bloka kuti ndisapinda mumeeting iyoyo zvakandishamisa kuti sure just a chairman we province ndiye anounganidzirwa machine gun yesere kumubloka kuti asapinda mu national council so pavakandichiira gedhi ndakomberedzwa nemabhaunza nemayouth nemasimbi nechii nechii vakabva vanditi hamukwanisi kupinda because ndakakusaspendai akataura izvo ndivo nemusaruwa tikati ko makandisaspenda riye ndii how come hamuna kundipa suspension later because the suspension letter is being prepared so that's when I walked out of the first door and I pinned him beauty then riot police yakanga iripo ndokubva yatondi mhanyisa ichiti papano ipapano nevanhu veku airport vakanga varipo ndokubva tatodzingwa
saka tingati here makatambira kudzingwa kwamakaitwa pamusangano ikoko
inini zvangu I accept that verbal suspension although ndisati ndapuwa a written one I think I can call it quit because ininiwo wacho ndanga ndiri disgruntled nemaranirwo yanga achiitwa pachi
zvii zvamaa muchinyunyuta nazvo mumafambisirwo ebato
firstly abuse of party resources imposition of candidates and maladministration so national council it's true that I wanted to move a motion of a vote of no confidence on Douglas Monzora because ndakaona sekuti the only hope in MDCT ndiye kutoti inofanira kuchanga yaitoita leadership change either Douglas steps down or I quit and prior to my by elections ekepwet ndaitoti guarantee taura nehutungamiri kuti inini ku national congress handisi kuenda kana pakasaitika leadership renewal before because tikaenda ku congress we will be rubber stamping Douglas Monzora.
Avanga vari nhengo yakadzingwa mubato reMDCT inotungamirwa na Douglas Monzora vazivai metu vari parunare muHarare ne Studio 7. Zimbabwe nasi yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld Autism Awareness Day vabereki vane vana vanoita matambudziko pakutamba nevamwe kana kuita zvinhu zvinotarisirwa pazera ravo kana kuti vane autism vachigunun'una kuti hurumende haina zvikoro zvekuti vana vavo vadzidzire. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pazuva rekupemberera World Autism Day iro rangi rakarongwa nesangano rePathways Autism Trust vamwe vabereki vati vana vakawanda vane dambudziko iri vari kutadza kuenda kuchikoro nekuti munyika hamuna zvikoro zvinodzidzisa vana vane dambudziko iri. Mai Dorin Tirivavi avo vane mwana ane dambudziko iri vanoti vakatambura zvikuru kuti vaone nzvimbo yekuti mwana wavo aende kuchikoro sezvo airambwa muzvikoro zvese.
I should go to school. I'm going to last maybe a few days, 3-4 days. Move a lot of tata.
Vati pavakatsvaga rubatsiro kubandiko rebazi redzidzo yepasi rechild psychological services mwana wavo akaendeswa kune chimwe chikoro chine vana vanorarama neurema uye mwana wavo hapana zvaaidzidza vati nekuda kwaizvozvo vakabva vabvisa mwana wavo pachikoro ichi.
Education yaiwana ikoko was not appropriate nekuti kwaitikana ukasvika vanga vana vanenge vachidzidza pasiyese zvanambotaura kuti anomhanya mhanya anesiiafoni ndaigona kumhanya achienda mumagram saka ndakaona kuti chii ari kuchikoro but kwaari kuchikoro kwatamuendesa kunovaraidza vakuti vanodzidza ndo changa ririro dambudziko ratakaona.
Mumwe mbereka ane mwana ane autism, amai Elina Mpemba vauza Studio 7 kuti apana ruzivo rwakawanda pamusoro peautism. Vatiwo mwana wavo haasi kutambirwa muzvikoro, nekudaro vanotomuriritira vega kutsvaga nomuchengeta nekumudzidzisa. Vanoti zvikoro zvehurumende zviripo zvinosanganisa vana vane hurema hwakasiyana-siyana, nekudaro vana vane autism havana chavanodzidza muzvikoro izvi.
Government schools ariko vanomixa vana veDown syndrome neautism nemadisability akasiyana. Afu icho vana havadi kumixa, because vana ava vakamixwa vanotedzera zvinoita munhu. Saka kwamixa nemwana ari Down syndrome anotanga kutedzera matrix iwayo. And of which program dzinosiyana, because program yacho haisevhi and even mwana wacho Down syndrome onje autism, because vanenge vachingoitiswa zvakafanana, which is not good for the child.
Amai tiri vai vanoti mushure mekushaya zvikoro zvekuti vana vavo vadzidze, vakabatana nevamwe vabereki vane vana vane dambudziko iri, vanosanganisira amai Flora Chinaire, ndokuumba sangano rePathways Autism Trust. Sangano iri rakavhura chikoro chevana vane autism mumusha weMarlborough muHarare, asi chikoro ichi hachisi kuwana rutsigiro kubva kuhurumende sezvimwe zvikoro.
Havasati vakwanisa kutipa mari. Ndofunga challenge yatinayo ndeyekuti isu sales operators center hatisati tapiwa kuti tioperate sechikoro, nekuti kuti miregistre sechikoro unofanira kuti vana 12 ndokuti mukwanise kupuwa maticha.
Amai tiri vavi vati pari zvino chikoro ichi chine vana vatanhatu chete, sezvo vabereki vakawanda vari kutadza kuendesa vana vavo nekuti chinodhura. Vati nekuda kwedambudziko rine vana ava, mwana mumwe nemumwe anofanira kunge aine murayiridzi wake, izvo zvinoomera vakawanda. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi redzidzo yepasi, sezvo mutauri webazi iri vataungana ndoro vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Mutevedzeri wemukuru anoona nezveutano hwepfungwa, Mental Health Services mubazi rezveutano, Dr. Patience Maunganidze, vati bazi ravo rinoedzana pose parinogona kubatsira vana vane dambudziko reautism muzvipatara zvavo.
Kune maklinika ariko, we have child psychiatry clinic, my mental health institutions. Saka vanokwanisa kuaseswa voonekwa kuti ndo chirwere chavainacho, then vokwanisa kutanga kuonekwa kunzi vane maspeech problem here chii. Saka vanhu kana vaine maspeech problem vobatsirwa speech yavo, atinoti speech therapy. Kana vaine mabehavioral problems vopiwawo mushonga inobatsira behavioral problem, voendeswawo kumaoperational psychotherapist anobatsira mabehavioral problem. Saka izvozvo zvese zvinoitwa kuzvipatara zvinorapa vanhu vanorwara nepfungwa.
Dr. Maunganidze vati hapana ruzivo rwekuti vanhu vangani vane dambudziko iri munyika, nekuti vanhu vanononoka kuenda kuchipatara. Asi zvinofungidzirwa kuti munhu mumwe chete pazana ane dambudziko iri. Zvinonziwo dambudziko iri rinobata varume zvakapetwa kana kudarika vakadzi. World Autism Day inocherechedzwa musi wa2 kubvumbi gore rega rega, uye gore rino iri kucherechedzwa pasi pedingindira rekuti autism is a developmental difference, it's not a disease. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Masangano anopa rubatsiro ari pasi peUnited Nations anoti rubatsiro rwave kudiwa zvakanyanya muUkraine, apo hondo pakati penyika iyi neRussia yawedzera ichipinda munzvimbo dzakawanda dzenyika iyi. World Food Program inoti chikafu chiri kudzikira uye chave kunetsa kuwana muUkraine. Kunyange hazvo paine njodzi nekusachengetedzeka, sangano iri rinoti rakwanisa kuwanisa chikafu kuvanhu vanosvika miriyoni imwe chete kubva pakapinda mauto eRussia nechisimba muUkraine musi wa24 kukadzi. Vachitaura vari muguta riri kumawirira reLviv, mutauriri weWFP vaThompson Piri vanoti zvakaoma kuona kuti nyika iyi yaparadzwa zvakadii kana zvinodiwa nevanhu vanenge vachifamba zvakanyanya munguva yekusagadzikana kwezvinhu yakadai. Vapiri vaudza Voice of America kuti vachinge vachangodzoka kubva kunogovera mavoucher United Nations nemamwe masangano anobatsira pasi rose, vari kuti hondo iri muUkraine yakonzera dambudziko mukuwaniswa kwechikafu mupasi rose. Bazi rezveutano rakazivisa nezviro kuti hakuna munhu akafa necovid-19, izvo zvakaita kuti uwandu hwevanhu vafa nedenda iri kubva zvaratanga urambe uri pazviuru zvishanu nemazana mana ane makumi mana nevana kana kuti 5444 vamwe zana nemakumi maviri nevasere kana kuti 128 vakawanikwa vaine denda iri nyika yose vanhu zviuru makumi manomwe nezvishanu nemazana manomwe ane makumi mashanu nevatanhatu kana kuti 75756 vakabayiwa nhomba yekutanga nyika yose zviuru gumi nezviviri zvine gumi nevanomwe 11,017 vakabayiwa nhomba yepiri kuchitiwo zviuru makumi maviri nezvishanu zvine mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe kana kuti 25,599 vachibayiwa nhomba yetatu yekudzivirira COVID-19 zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Makore gumi kubva yavana kuzvitonga kuzere South Sudan yaramba iri nyika isina kugadzikana ine utongo husina kusimba kusafambiswa zvakanaka kwemari dzehurumende neuori hwakapararira. Izvi ndizvo zvikuru zvaive mugwaro rebazi rezvekukwidzana nedzimwe nyika muAmerica rarakanyorera kudare reparamende yeAmerica kana kuti Congress rinonzi nesangano renhau reReuters rakaudzawo nhengo dzeparamende kuti hurumende yavaBiden icharamba yakatarisisa vose vari kukonzera mhirizhonga muSouth Sudan pamwe nevakuru muhurumende vasiri kutevera chibvumirano cherunyararo cha2018. Mutambi wemuAmerica anoita zvemafirimu nekuimba Will Smith akasiya chigaro chake kusangano reAcademy of Motion Picture Arts and Sciences zvichitevera zvakaitika usiku hwemibayiro yemaOscar uko akarova mbama mushamarari Chris Rock. Iye zvino toenda kuna Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 uko anotipa chirongwa chake chezvinosangana nemadzimai.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mushanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tichange tiine hurukuro nemumwe mudzimai vari kugara muSouth Africa vachange vari kutaura nesu kuti vari kuzvigona sei uyezve kuti shuwiro yavo ndeyei panyaya yemamiriro akaita zvinhu kuZimbabwe.
Ini ndinoitwa Shina Chironzi, ndiri muno muJoburg kunonzi muRoodepoort ndiwo mandiri.
Takatarisa mamiriro akaita zvinhu pari zvino, imi semudzimai zvii zvamuri kubatawo kuti upenyu huendeke?
Pashandiri kubata pari zvino ndiri muno muJoburg, ndine vandinoshandira, varungu vandinoshandira. Saka zvandinoita ndezvekudai ndikawana mari yandinenge ndakawana yekutambira iyoyo, ndinoenda kuDragon City then ndinohodha zvinhu zvakasiyana siyana zvakafanana nemablankets, ndopinda muJoburg ndohodha even zvevana matracksuit zvinoenderana neweather. Then kana ndichinge ndahodha zvinhu izvozvo ndotumira kuZimbabwe. Kana ndatumira kuZimbabwe, vakuZimbabwe votengesa. Then kana vatengesa vosenda futi mari yacho vhiki dani kuti ndimirire pei yangu andione pei yangu zvichinyatsobuda nekuti zvinhu zvacho hazvina kumira zvakanaka. Tetemazvo.
Saka zviri kuendeka here? Pamuri kutumira mari iri kudzoka here?
Hongu, vana vakatengesa vari kuZimbabwe, then mari vanoisa pamukuru orogisa ne-e-wallet. The moment yavanoisa ne-e-wallet, ndinotora zvakare mari iyoyo ndoenda kunohodha. Profit ndichisara ndinayo ndakahodha, kana kuti ikauya yese pamwe chete, then ndonohodha zvakare kuita kuti zvangu zvirambe zvichiwanda zvichiwanda. Ndikaona zvanyatsokuwandisisa paya apa ndopandinozoti yava yeprofit ndoisa pasaidi kuitira panozoperawo gore pandinoenda kumusha ndinosvikawo ndiine something dani kuti nditi mari yese yandahodha ndichiramba ndichihodha ndofanira kuti ndikahodha profit ndichiisa pasaidi kuitira kuti ndione chandiri kushandira. Tete mari,
vana vamuri kushanda navo kuZimbabwe vane makore mangani uyezve imi magara nguva yakareba sei muSouth Africa?
Inini pari zvino ndakauya kuno ku-2016 ndine mwana wangu musikana mukuru ane 23 years. Ndine hanzvadzi dzemurume wangu vaviri, ndivo vanhu vandokwanisa kuti vanonditengesera zvinhu zvavo. Mwana wangu musikana Nava na tete wangi wawano wari mbazo wakaro. Ndoa wajino pasta afya mutini wotengisa. Kana wachingi watengisa wonji zosera mari ndo kutandishi wota shakare tisemari.
Shuwiro yenyu ndeyei semudzi mai anobva ku Zimbabwe ari imomo mu South Africa.
Inini shuwiro yangu ya ndewe na yo tisemari ndeyo kutinda. Ina ndishari kuramba ndishisha anda sesha nchukuita. Shiro yangu ndaishwira kuti dai kumusha kwedu kwagadzikana kwaita zvakanaka sisi ndiri kuhoda zvino ndichitumira zvichitengeseka zvakanaka. Shiro yangu yaiva yekuda unogara kumusha nemhuri yangu ndichiita cross border ndichitengesa kana kuti ndinoramba ndichishanda izvozvo ndozvinyawo ndirwadza kuti handingarambe ndichishanda. Shiro yangu ndeyekuda unogara kumba ndichitengesa zvinhu zvangu ndichiita business rangu ndiri panzvimbo imwe chete ndiri kumba tete mazvo.
Tinoona kuti munyika muchangobva kuita sarudzo yemabai elections uyezve vazhinji vanga vari kuti ivo vamwe havana kunyoresa kuvhota uye vamwe havana kubuda kuenda kunovhota. Imi mama katarisa here uyezve munoonawo senyaya iyi yekunyoresa kuvhota tichiona kuti kune sarudzo dziripo zvakare gore rinouya muna 2023.
Shiro yangu yewe kuti vanhu vakawanda ngatiendei kunorejesa. Vanhu ngatiitei serious yekuti tirejese kuvhota. Kuitira kuti vaya vanoda kuba mavhosi vaya havagone kutibira. Ndapota vana Zimbabwe handizoti ndingataure ndakadini kuti ngatiendei kunorejesa kuvhota tobva taenda kunovhota zvakare.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichange tichikupai chimwe chirongwa chezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Iye zvino toenda kuchirongwa cheupenyu hwedu, our lives. Nhasi tine hurukuro nakanzura weWard 18 kudete kuhwange mudunhu rematevereland north waStanley Torima kuti tinzwe kuti zvinhu zvakamira sei muminda zvichitevera kusanaya zvakanaka kwemvura.
Hazvina kumira zvakanaka mudunhu randinotungamirira sakanzura weWard 18 kudete. Mvura haina kunaya zvakanaka, zvirimwa zvakatsva, vanhu vane nzara. Zvinotyisa nzara iri mudunhu mangu imomo, zvinoita kutyisa chaiko chaiko. Zviso zvakapfekwa navanhu, unonyatsokutoona makuseni, masikati nemadekwani kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Nzara iriko hombe yakatonyanyisa zvokuti tinototarisirawo kuti masangano akazvimiririra kana iyo hurumende yedu ione zvokuita nokukasira. Nokuti hai vanhu vatotanga kutambura vanoziva kana kuri kuti mvura yanga yanaya semanaira atinotarisira kuti inoita makurose kana zvinhu zvakanaka, vanhu vanoda izvezvi vaakutotanga kudya zvinhu zvomuminda zvinorerusa nyaya dzakafanana nokunzwa nzara inotyisa yakafanana neiyi.
Inzvimbo dzipi dzamungati dzakanyanyobatwa nedambudziko iri vatorima?
Nzvimbo dzinosanganisira Mavale, Lupote, Songwa, Sileu, Makwandara kusvika kose kunana Gurambira. Ndingati zvangu Hwange district yose ine nzara yakaipisisa nokuda kwokushomekara kwemvura. Nzvimbo dzandiri kutaura idzodzi idzi dzakaafektiwa zvakanyanya.
Saka imisa kansela wenzvimbo iyi, zvii zvamuri kuitawo kubatsira vanhu vemunzvimbo menyu?
Ndiri kufambawo ndichipemha kune masangano akazvimiririra akafanana nana World Vision nokutaurisana neve social welfare vanova ndo vanombowanza kuuya kana kwaita kushomekara kwechikafu semamiriro azvakaita iye zvinezvi. Tinongomhanya mhanyawo tichimbozama kuti tikawana zvimwe zvishomashoma wotopa vanyanya kukwegura zvakanyanya, asi munhu wese ari kuafektiwa nenzara iyoyi. Saka chinotori chikumbiro izvizvi sezvo ndatowana mukana wakadai kutokumbirazve kuhurumende yeRepublic of Zimbabwe kuti Hwange district dei apiwa first priority pakukasirwa kupiwa chikafu, because yagara iri nzvimbo isinganayi mvura zvakanaka. Saka nokudaro tinototi zvapakamira pakaita so dei vachikasira kuti vauye zvinhu zvisati zvanyanya kushatisisa kudarika zvazviri iye zvino, but kushata zvakashata. Saka tinokumbira kuti at least Hwange dei vaipa first priority.
Imhuri dzakawanda zvakadii dzamungati dziri kuda rubatsiro rwechikafu zvichitevera kusanaya kwakanaka kwemvura uku?
Handina hangu madigits pamaoko kana mupfungwa dzangu izvozvi, asi muri dzakawandisa kana nditaurira nedunure wange ndirikutotaura wange yose chikonzero chiri chokuti patinosongana samakanzerasi anofoma wange rural district council tiri 20 tose tinotaura mutauro wakafanana tose tine zvakafanana zvinowanikwa mumaodi atinotungamirira saka wange district ine nzara uwandi hwevanhu vari mudistrict handingahuzivi but sematanisananguri andiri kuita wange district yose inoda rubatsiro saka nokuti ndawanawo mukana wokutaura najonga iye zvino izvi pamhepo ndotongotora mukana iwoyu kuti kana kuno rubatsiro rwungauya handingati ngazvochiuya kuodhi yangu chete wange district yose chero panotungamirira kwana district development coordinator vanotozviziva takatoronga musangano izvozvo kuti tisangane navo semakanzerasi kuti vakamira papi vari kutirongerei sezvo gore rino zvinhu zvisina kumira zvakanaka
manga makateerera kuna kanzura weWard 18 kudete mudunhu rematevereland north vastanley torima muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives teererai zvakare svondo rinouya apo tichange tichikupai chimwe chirongwa munhau dzemitambo chikwata chenhabvu chechekenin chawedzera mukana wacho wekuti chirambe chiri pamusoro petafura yepremier soccer league panguva iyo fifa yazivisa mapoka ezvikwata zvakabudirira kuenda kumakundano e2022 fifa world cup kuqatar Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata cheChicken Inn chave nemapoints mana pamusoro peDynamos. Iyo iri kutevera mushure mekuita mangange 3-3 nemanika Diamonds muRuveve Stadium Natsimaskati. Izvi zvauya mushure mekunge chikwata cheZimbabwe chemutambo wehockey chevanhukadzi chichangobva kurohwa 5-0 neUSA kumakundano eWomen's Junior World Cup ayo. Ari South Africa emtambo wehockey ma Gamecocks eChicken Inn apinda ma points makumi maviri nematatu achiverwa neDynamo Triangle edzo dzine ma points gumi nemapfumbamwe Dynamo iri kutamba mangwana neBlack Rhinos zviva rimwe chetero Triangle ine Highlanders pamusha payo muGibbo Stadium mnyori wemtambo wenhabvu Admire Muimeke anofunga kuti chaunga chevateveri veDimbare chichabatsira Dynamos kurova chipembere nekuramba yakasonana neChicken Inn.
Ungozi ya Dynamos pese pese apo inotamba inenge ine masupporters inga kuHarare kunga kuGweru kana kuBulawayo. Azvishamise kuti pa 2000 supporters dzacho dziri kunzi dziri kudiwa mustadium 1500 dzokwasanga dzisupporta Dynamos. So yeah it can be an edge in favor of Dynamos.
Mangange eChicken Inn asangana nekukunda kuFC Platinum iyo yarova hwawa 1-0 ndokuenda pachinano chechishanu. Asi yadha yashamisa vakawanda nekurova Herentals 2-1 ndokuteverwa neZPC Kariba iyo yadambura Harare City 2-0. Cranbourne Bullets yatorawo mapoints ese nekurova Bulawayo City 2-1. Mitambo iyi yauya mushure mekunge zvikwata zvemuAfrica nezuro zvakakandwa magungano akao my 2022 World Cup zvichitevera draw yakaitwa neFIFA nezuro kuQatar. Asi Senegal neGhana zviri magungano ari nani mushure mekunge Materanga Lions aiswa mugungano reGroup A pamwe chete neEcuador, Qatar neNetherlands. Ghana iri mugungano reGroup H pamwe chete neportugal korea neuruguay gungano iro veruzhinji vanofunga kuti maBlack Stars anobudirira asi Cameroon ine mutoro wakaoma neBrazil Switzerland pamwe neSerbia kozoti Morocco ine Belgium Canada neCroatia muGroup F Tunisia ine France Denmark nechikwata chakunda pamitambo yasara kuAsia. Hapana chikwata cheAfrica chati chasvika masemifinari emakundano aya. Cameroon muna 1990, Senegal muna 2002, neGhana muna 2010 dzakagumira makota finari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voishona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo womhla zikuthuma basa 2022 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
indaba leyi siyayamukela ithatha njengokuthi imikhuleko yethu izwakele.
Abakubhizimusi lokwethekelelwa kwelizwe bathi ukusungula uhambo lwendizamthina yakwele Germany iEurowings efike edolobheni leVictoria Falls. Yona le iviki kupha ithemba ilizwe.
Kulokhu kuqalise impi ye-Ukraine le-Russia, izinto ezitolo intengo yakhona kayibambeki.
Ukuqonga kwentengo ezitolo kufika kusibanga esikude nesikhathi uhulumende sekhweze imbadalo yentuba zomgwaqo ama-toll gates osekubangele ukuthi impilo ibe lukhuni.
Nxa ngingadobha nje ibhinda indlela i-trend yakhona ukuba yi-neck to neck competition kono kiana. Hayi, kuyinto ethusayo kakhulu le.
Kambe kuyini okubangela ukuthi izigaba zeMandebeleni zivotele ibandla leZANU PF kulamabandla aphikisayo? Liphuma lendaba lithone lendaba, siza kuzwa konke lokhu. Amabutho akwele Russia ayithumbe inkampani yamandla enuclear abikwa ahlaselwa zinstansi zamandla la irradiation. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lokwethekelelwa kwelizwe bathi ukusungula uhambo lwendizamthina yakwele Germany iEurowings lokufika edolobheni leVictoria Falls kupha ithemba ilizwe. EuroWings ifike okokuqala edolobheni leVictoria Falls ngemva kweminyaka embalwa kuyona le iviki ngolwesithathu. Kube lo mcimbi wokwamukela lindizamthina okhokhelwe umphathintambo wezokuthwalwa umnumzana Felix Mona. Ingcwethi zithi lokhu ngokwakuqala ukuthi imizamo kahulumende yokuhuga amankampani akwamanye amazwe ukuthi asungule amabhizimusi elizweni ephumelele. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zedolobho leVictoria Falls, umnumzana Kelvin Moyo, othi bayajabula ngokwenzakeleyo.
Indaba leyi siyayamukela ithatha njengokuthi imikhuleko yethu izwakele ekuthini uhlupho ekade silalo eVictoria Falls, njengoba sazi ukuthi kuyindawo ethembele kuzethekeli ezivela kwamanye amazwe ukuze thina sithole ukuphila lokuphilisa izimuli zethu. So isenzakalo lesi mfowethu uzathola ukuthi yinto ekade siyikhangelele, yinto esibona ngani ubungcono bethu lokuphila kwethu. Lemisebenzi eyayiphelele odadewethu labafowethu obaba wethu labo gogo wethu ubona ngani kungaba lobubelo kungaba lobungcono so kuyinto eyamukelwe nguZulu wonke okuhlanganisela izakhamizi la ma business community engathi ama stakeholders e Victoria Falls so kuyinto esijabulisileyo kakhulu esithokozisileyo ukuthi umhlaba loku usawakwazi ukuthi kule ndawo ethiwa yi Victoria Falls indawo elakho ukuthi izethekele zibuye zizobona umfula zibuye zizobona izinyamazana so kuyinto enhle kakhulu siyakubongela lokho okwenzakalayo ukuthi at least sokule ndlela ukuthi abasethekelelayo bebuya direct bebuya eVictoria Falls not only in Zimbabwe but eVictoria Falls
kuyathembisa yini ukuthi sizabona ezinye indizamchina zakwamanye amazwe lazo zibuya khona ngapho eVictoria Falls
mina mangikhangele kulesi senzakalo esenzakeleyo mbona ngani kuyisenzakalo engingathi sizabisa iconfidence kwamanye amazwe akade kwamanye amazwe kumbe amanye ama companies akade engakhangeleli iVictoria Falls singathi njengendawo engaba indawo elungele ukuthi ibuye indege kumbe indizamchina ezinkulu ezifana nale ebuyele Victoria Falls. So ukuthembisa ukhanya kuyathembisa sibili. Kungenxa yokuthi njalo even uhulumende ungani uthe wathi abazayo abasethekelelayo abalakho ukuthi kube lendingeko yokuthi kusamele bebe le singathi mandatory negative vaccination certificate ezakwenza ukuthi izethekeli zethu eziningi bezingabuyi ngenxa yakhonokho njalo kuyikuthi bebengakabi kwazi ukuthi lumkhuhlane usamemethekile yini. But njengoba sazi ukuthi Victoria Falls especially eZimbabwe yiyo eyaqala indawo eyaqala ukuthi ichu ukuthi ekuhlatshweni kumbe ama vaccination ayenziwa aqala eVictoria Falls so siyabonga kakhulu lokho kwenzakale and njalo kuyatshengisela sibili lokuthembisa ukuthi hayi abanye bayabezabuya njalo ezindizamchina zizabuya ngoba le ndizamchina so ndizamchina encane nenkulu yazo eyenze yanika iconfidence kule ezinye ekade zingakaboni iVictoria Falls as a safe destination ukuthi beze lezethekeli esizikhangele.
Umnumzana Kelvin Moyo isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zedolobho leVictoria Falls. Solukhweze imbadalo yokwedlula kuntuba zomgwaqo ama-tollgate imota encinyane isizabhadala amadola eZimbabwe angamakhulu amathathu $300 isuka kumadola angamakhulu amabili lamachumi amabili $220 amabhasi asezabhadala imali engamadola angamakhulu ayisithupha $600 wona abebhadala amadola angamakhulu amane lamachumi amane $440 lesi sibonakaliso nje kuphela sokukhwela kwembadalo lentengo osokuyinhlala yenza. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube yena othi izakhamizi ziyakhala ngokuqonga kwentengo ezitolo.
Kulokhu uqalise impi yeUkraine leRussia izinto ezitolo intengo yakhona kayibambeki. Siyakunanzelela ukuthi esikhathini esiningi intengo yomhluzi wezezimota ilomthelela kuntengo yempahla ezitholakala ezitolo. So ngokunjalo osokwenzakele ukuthi phose malanga wonke izinto ziyaqansa esitolo njalo abantu bekhakhamele abantu balokudana okukhulu ngendlela izinto ezikhwela ngayo ezitolo kakhulu izinto zokudla lezinye nje zokusebenzisa
manje bekhala kunjalo bathi kuthiweni
abantu bakhala ngokuthi imali esiyisebenzisa elizweni leZimbabwe izimdola ayilamandla ngalokho ke isisindo sayo siyawa nsuku zonke isifiso sabantu ukuthi ngabe imali esebenzeli eZimbabwe imali eAmerica iUS dollar kumbe nxa kungenjalo kusebenze izimali zakwamanye amazwe esakhelani lazo njengakonkana kwakuqala kwakusenzakala ukuthi bekusebenza iUS dollar kusebenza irand kusebenza ipula ngoba esikunanzelelayo njalo kunanzelelayo kutshelwa izakhamizi ukuthi as long sisebenzisa i-multi-currency system umbi imali yakwamanye amazwe ndawonye ebhake ebhasikitini eyodwa le mali yakithi, imali yakithi kayilamandla, iyagajelwa ngezinye izimali ezilamandla. Khonokana kwenza ukuthi abantu abahola imali yeZimbabwe, njengoba sonke sizihoyela imali yeZimbabwe, imali yakithi esiyihola isuke iphela amandla masinyane ngoba iyabe iqathaniswa lezinye izimali emkambi, kakhulu emkambo omnyama. Khonokana kwenza ukuthi abantu basale bephethe amaphepha angasebenziyo ngoba imali yelizwe isisindo sayo siyadilika nsuku zonke. Ngikhuluma nje abanye sebesithi $1 isiku 300 zimdollars emkambo omnyama. Khonokana kuveza ukuthi isisindo semali yelizwe lakithi siyagugudeka njalo sebalula ngamalanga ngamalanga.
Ungasipha imizekeliso nje emlutshwana yokuthi intengo isikhwele okunganani njalo kuyini okukhwelile?
Intengo yezinto eziningi ezitolo ikhwelile. Ngizagxila kakhulu ezintweni esizisebenzisa nsuku zonke. Singakhangela isinkwa. Isinkwa uyasithola between 280 zimdollars kusiya ku 300 zimdollars emalangeni besi 240. Khonokana sokutshengisela ukuthi usiyabamba iviki ezayo kumbe inyanga ezayo ka-May, kusho ukuthi mhlawumbe abantu bayeze besithenga bo 400 ngoba ngendlela esikhwela ngayo kuyethusa. Isizathu abantu abanengi embesivelayo ukuthi eUkraine lapho kade sithatha khona ingqoloyi kulempi. Kunde sikhangele futhi impuphu, impuphu ikhwelile kakhulu isikuma 1000 and something or 10 kgs. So khonokana ngezinye izinto esizisebenzisa nsuku zonke. Phinde ukhangele i-cooking oil, i 2 liters isikuba 1100 zimdollars. Khonokana kuveza ukuthi impilo yomuntu eyansuku zonke isisiba nzima ngoba izinto ezisebenza nsuku zonke zona eziqambayo. Singabaliki i-petrol ngenxa le diesel ngoba as long ilokhu iqansile ikhona phala lapho ekhona, kusho ukuthi izinto ziyahlala lokhu ziqansa ngoba izinto eziningi zifuna ukuthi kusetshenziswe yona idiesel lepetrol ukuze zifinyelele abantu.
Umnumzana Thembelane Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Abikwa esesuke kumkampani yamandla enuclear eChernobyl kwele Ukraine. Iziphathamandla zakwele Ukraine zithi amabutho la akhanya ahlaselwa zinhlansi zenuclear irradiation okungaba kubangele ukuthi asuke kulendawo ngesiphangiphangi. Kodwa uhulumende wele Ukraine uyavuma ukuthi amasosha akwele Russia asesuka sibili kundawana zentshonalanga yaleli lizwe ezijiyeneyo. Lanxa uhulumende wele Russia esithi usefeze injongo yakhe ayijongile kwele Ukraine, yikho esesuka, uhulumende wele Ukraine uyakulandula lokhu esithi amasosha eRussia asuka ngoba esenqotshiwe empini le esilenyanga yaqala. Isikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Upapa wesonto yeRoma uPope Francis uphakathi kokwethekelela ilizwe lezihlengeni eleMalta. Lolu hambo kwakumele upapa alwenze ngomnyaka ka-2020 kodwa waludlulisela phambili ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Intatheli zindaba yakwele Ethiopia esebenzela inhlanganiso ye-Associated Press eyetheswa icala lokusakaza ingxoxo ayenza labahlamuki uze wakhululwa. U-Amir Aman ubevalelwe okwenyanga ezine engakathoniswa kodwa ukhangelelwe ukuthoniswa kunsukwana ezilandelayo. Ngokwezemaphandleni,
Lamlela ndwandwe,
Lamlela ndwandwe,
Lamlela.
Lamlela ngendlala kulandela ukungani kuhle kwezulu okuchiningi lezilimo zithile uZulu wasala engavuna ngalutho kungakho usesabela ukuthi uzabulawa indlala nxa uhulumende engangenelanga uAlbert Ncube usipha loludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi esixoxe lazo zithi lonyaka ongalimanga lolimileyo uyafana nje ngoba engekho ozavuna emasimini kulandela ukoma okube khona. Omunye walabo abalime wangatholi lutho ngumnumzana Gabriel Moyo oyamawana eKwanda South othi beludinga uncedo lokudla.
Akula umuntu ophumele lutho emasimini, emasimini kufile kuchile 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 endlala engelajodo engelakhaba engalani, uncedo luyadingakala kakhulu. Kuyaluwa uhulumende uyananzelela abantu sibili wonke umuntu wathola ukudla ngoba lapho kwaphethi nakula umuntu ozuzileyo. Abantu bonke bayakhala bayakhala isimo sibi kakhulu. Kwahle kwacha kwacha kwaphela wonke abakithi asakwazi ukuthi kati abantu babambe nga.
Insiza lakho bakhala ngendlala. Nangunkosikazi Matilda Dube ovokola othi kuyadinga ukuthi le nhlanganiso zakwamanye amazwe zisize ngokudla.
Lonyaka bekukubi emasimini, abanye khona le hlobo vela bazange balidle. Kusadingakala ukuthi uhulumende abambe ngamandla sibili. IMat South live layilalutho emasimini, akulalutho siyaludinga uncedo lokuthi ngabe kuyavunyelwa lama-donors asisize. Ama-donors angasisiza la uhulumende athi social welfare, lama-donors la esiza idobha 1-1 langapha langapha. Kuba ngcono ngoba omunye laye angathola omunye laye acuphela omunye ngomgano. Kunzima lokho esibhekane lakho.
Umnumzana Trimon Mpofu ePlumtree uthi umkhuba wokwabelana ukudla ngezombangazwe kumele uphele ngoba iningi lizabulawa indlala lonyaka nxa ungaqhubeka.
Uhulumende ame udaba lwakhe lula lwenzayo kathesi lokubana umuntu omele athole ukudla ngaphansi kwalezi nhlelo umele ebe ngumuntu webandla elithize ingathi mhlawumbe ibandla lezanifive ngoba yile lidume kwezinto ezifanani lazenizo njalo yile eliqhubeka lizinza ezigabeni ezishitshiyeneyo. Uyathola ukuthi akufunakala ukuthi ube le khadi lezanifive ukuze ukwanise ukuthola ukudla lokho. So ngokubona kwami kufuza ukuthi ngawe ukudla lokhu kuyafinyelela kuwe wonke umuntu, abantu bazafikana le ndlala enkulu kakhulu.
Ukansila kawa-2 eKwana North unkosikazi Zolibanzi Mpofu laye uthi akubanga lesivuno ematshetsheni kungakho kuyadingeka ukuthi uhulumende engeze inani labantu abaholiswa ukudla.
Emasimini kuthile asikhangelelanga sivuno vele. Ngathi ngikhangela nje amawadi wona la khonapha agoqela uward 1, ward 2, ward 3, ward 4. Ngathi nje itshetshe lonke konakile kakhulu. Yebo kambe i-social welfare yaholisa kodwa icuphe inani elilutshwane kakhulu. Uyasebenza kawusebenzi isimo esikiso sibi kakhulu. Silesifiso sokuthi ngawe uhulumende uyangenela kakhulu akhangele labo abangaholiyo abangatholi lutho abancedise ngokudla.
Amazwi kaMampofu agcizelelwe ngukhansila kawa-13 eKwanda South umnumzana Miklas Ndlovu othi abanye sebephila ngokucela ukudla kulabo abahola ukuvela kuhulumende.
Akuvele abaningi abe bebhaliwe basele bephandle ngoba bathe befika bathi bona bazathatha begcwalisela nge-16 ngevillage kuphela. Manje inamba eningi isele sibili bayakhala abantu okwalo nyaka mbona kungekele ukukhangelisiswa kakahle. Singaba khona izidumbu akula nto enhle sikhuluma senze nje abanye sebe dependa kubona laba abaholayo uhlathi nxa ihola ahlathe buya bese bebuya ngemgano abantu bezocela. Hayi kubi kakhulu
lanxa iningi lezakhamizi belilimile lapho izulu liqala lithe selikhangelele isivuno esihle umama womkhadi waguquka kwathisa okudale ukuthabalala kwezilimo kwathiya uZulu ebhekane lendlala enkulu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Ngidedele eceleni kancinyane ngilithi ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Eh
Siya la muge la wispate la ne la vispazana li la miyos chandigile msa la msanje si kotalo mposazana kreji angulubi msegeli gamkokeli uwebanza lezo mbosazwe ele Freedom Alliance situvungula uselo olukujwa luka chalo vispazana uleli banza elo kukutaza abantu ukuthi bebalise le ukuvota sokulungiselelwa ukhetho luka 2023 njengoba bebalutshwana ababikwa bevotile ukhetho lwama-by elections olusanda ukwedlula.
I am going to go to the house. Lina liyenza iphenye njalo imizamo yokuthi abantu bebuye ngobuningi ba.
Imizamo esiyenzayo ikhona lokho ukuthi sifundise abantu, abanye siyabafundisa ukuthi sibalanda emakhaya, sibafundisa ukuthi ukuqakatheka kokurejista yikuphi, ukuthi ma kuyikuthi ungarejista ungavoti, izwi lakho angeke lizwakale. Khona kuliqiniso ngempela ukuthi abantu bakithi abaningi abalazo incwadi zokuzalwa. Andibe singakazi imbalo uhlelo kodwa sikubonile kusendwa ema-platforms esikuwo ukuthi abantu abahambe bayothatha ama-ID ema-ofisini sokuvuziwa. Sikhangelele ukuthi siluhlele uhlelo olunjalo eloku-encourage abantu ukuthi bahambe bayothatha ama-ID lama-birth certificate.
Amalungiselelo eliwenzayo kathesi iwaphi awokhetho luka 2023 awebandlaleni liyancintisa yini?
Thina njenge-Freedom Alliance sikholela ekuthini abantu yibo kumele batsho ukuthi siyangena yini ehlelweni lama-elections and ngokunjalo sisazilungiselela silungisa ama-structures siziorganiza ngoba ukuthi singenele ehlelweni singenayo ama-structures akungeke kube nempumela emihle. So sisazilungisa sibumba ama-structures sifaka abantu ama-structures ukwenzela ukuthi imeseji yethu ye-Freedom Alliance izwakale njalo ihambe ngendlela eyiyo.
Kodwa ungathi ibandla lakho liyananza yini abesifazane, lingababeka yini ezikhundleni zokuncintisa la kwezinye eziphezulu ebandleni?
I-Freedom Alliance izama ngemizamo yonke ukuthi ilevu yabomama ilingane leyabobaba. I-Freedom Alliance ikhangelele ukuthi omama babe le-space engathi kube indawo yabo i-Freedom Alliance elinganayo leyabobaba. Ikakhulu uma sikhangela ukhetho lwaleludlulileyo sike sahlala phansi sikucubungula sikhangela the way omama kade bengenele ngakhona sabona ukuthi kufanele sisukume singomama abaningi be-Freedom Alliance lathi sinintise ekhethweni oluzayo.
Kulona lolu khetho oludluleyo ungathi libona ingani bebebalutshwana yini abesifazana njalo kuyadingeka ukuthi bengezelelwe kumabandla wonke?
Yebo, bebebalutshwana kakhulu. Sihlale phansi sakhangela ama-statistics abomama abangenele ukhetho baphansi kakhulu basikhangele inani labobaba abangenileyo nabawinileyo baphansi kakhulu. Sikho sikucabangayo ukuthi siyi-Freedom Alliance kumele singezelele i-space abomama ku-politics babekwazi ukuthi nabo bayabala ku-politics njalo bangenele ekhethweni ngobuningi njalo sikhangelele ukuthi sigqugquzele omama njengoba beyi-majority ukuthi bavotele umuntu ongumama.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Pressure Ngolube umsekeli ngamkhokheli webandla lezombusazwe ele-Freedom Alliance. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga. I'm sure. Namhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichone lendaba siqoqa lomnumzana Moses Nhlanhla Ncube ocubungula ezombusazwe. Ungatshela ukuthi ubone njani ukhetho olwedluleyo ikakhulu ungasikhangele amabandla ukuthi enze njani ezigabeni zeMatabeleland?
Ye, ukhetho lolu olwenzakeleyo ngilubona lusiba lukhiphe impumela ethusayo ikakhulu nxa sikhangela eMatabeleland. Izanu isenza ama inroads amakhulu okudinga ukuthi amabandla aphikisayo kumele ake ahlale phansi akucubungule. Of course kuma by elections vele yona ijwayele ukuthi yenze kahle izanu. Nxa ngingadobha nje ibhinga indlela itrend yakhona ukuba yi neck to neck competition khona kuyana, hayi kuyinto ethusayo kakhulu leya, kuyinto ethusayo. Kodwa bese sibonga abantu bebhinga ukuthi loba kade bethengwa ngani, bethengwa amabhasikili langani, kodwa bavote batshengisa ukuthi khona izanu ayibaphathi kahle. Siyabonga.
Kodwa siyabona ukubana izigaba ezifana lebhinga lapho kade ibandla leZANU PF linqotshwa kakhulu, liphose isigaba lesi siphose sathathwa sibili iZANU PF lanxa inqotshiwe ngamavoti amalutshwana. Kungakutshengisani lo?
Ye, lokhu kutshengisa ukuthi khona abantu sebelalokhu sebelentolo ngokuvota bevotela i-opposition ngendlela bebesenza ngayo. Sebeze ngoba into le isithethe isikhathi eside, sebecina bengathi kabasaboni ububi bezanu, kusho ukuthi ngathi abasabuboni-ke ngendlela. Lokhu kuyatshengisa ukuthi u-2023 uza kuba yingozi kakhulu, ngoba siyazi ukuthi izanu empumalanga kwelizwe vele lithi nanxa i-opposition ithole nxa i-1,000 yona ibe le-35,000. So ke nxa apha isiza kusiba ngutshiki lobhanqa, kutshengisa ukuthi akusamanga kahle kwabaphikisayo. Kuzamele ukuthi ngabe kuyavuma ngendlela thini yabe Freedom Alliance esihleli sisitsho ngayo ukuthi kumele sihlaleni phansi sikulungise, sibone ukuthi sivota njani. Ukuvota kasi ukuthi sibe sebandleni elilodwa, sisemabandleni amaningi. Nxa senze kahle sivotele ebhasikitini eyodwa kungasiza. Okukhona kuyethusa kakhulu babagani.
Khona etholotho esibona ibandla leZANU PF linqobile, kungakutshengisani ukuthi abantu betholotho bona beyingabanye abahlaselwa ngumbhuqazwe wegugurawundi? Kodwa siyababona nanku bayavota bevotela ibandla lona lelo elegugurawundi. Uthini wena lo?
Etsholotsho ke ngibona impawu engingathi zimbaxambili. Ufakwe umuntu wesimama engingathi khona ngumuntu ongumama kumbe umuntu wesifazane. Abantu besifazane indlela bebebalutshwana ngayo ibivele ingamanga kahle. So kufakwe yena, befakwe bebalutshwana bawini leyo ababe balutshwana. So nxa kuwine yena, kwabanye ikakhulu abamela ezabo mama ukuthi balinganiswe labesilisa, kuba ngathi kule ndlela esingathi kube positive ngayo. Okwesibili, bavotele umntwana owetsholotsho loba kuyikuthi ube kuzanga. Soke khona kuyana ke kuyasitshengisa ke futhi ukuthi itsholotsho ibile yinye ilokhu zeni candidate lomkantsho kakhulu ubaba uNganuni Sibanda. Kuyatshengisa futhi ukuthi abantu abasakukhangeli ukuthi umuntu abamvotela umbani, baphonga uvota nje. Kusho ukuthi kuphonga uvota njalo anti abona ukuthi izanu kuyabe kwenziwe i-vote buying, kuhanjwa kuphiwa abantu khonaphana izinto, kube lokuthi umuntu lo-ke ngumuntu owesimame. So-ke kuyasitshengisa ukuthi umsebenzi okusamele wenziwe umnengi, njalo abantu ngathi kabasavoti njengesikhathi sika-1999. Futhi abantu angibasoli kangako, ngisola inhlanganiso eziqhamuka nsuku zonke sokuphumela sisicucu sale, kwaphuma lesi sicucu sale. Abantu sebelentolo endabeni ezokuvotela ilokhu ze bevota ikakhulu sitsho ku-opposition, ngoba i-opposition yiyo elahlekelweyo. Ngibe sengiseqa ke mfake okwe-Epworth ukuthi nxa i-Epworth e-town ivotela izanu, kuyatshengisa ukuthi kubi phambili. Siyabonga.
Lo-ke ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube ocubungula ezombusazwe.
zazo ebesixoxana ukuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo kuvikezayo uhlelo olufanayo. Savumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abakubhizimusi lokwethekelelwa kwelizwe bathi ukusungula uhambo lwendizamtshina kwele Germany Eurowings okwenzakale kuyona le iviki kupha ithemba ilizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivaleliswayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni isikhathi sinye kusasa. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voanevele.com.
Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka.